zvinhu izvazvisi zvitsvaizvi. Zvinhu izvi zvane makore zvichitaurwa nezvazvo. Kakawanda kacho zvinhu zvokuti taizvi zvinhu zvinenge zvaitwa masaka pamwe zvoita involve hatingati mastakeholders. Pfungwa dzevanhu vese dzopinda imomo. So that pazvinoimplimendwa zvinoimplimendwa sekuti chinhu chenu. Zvinoapa pakadai so zvinoya sekuti zvinoita sekuti zvinogona kuzoita kunge kautsotsi kana kuti zvinhu zvacho hazvizojeki nepamusana kuti kana chiri chinhu chedu pachirungu kutrade union pane chinhu chinonzi nothing for us without us. Anything done without us is against us. Ndo zvinozongotanga kuti vanhu vatanga kupfuma. My ideas are mamwe achaiuya nawo kuhurumende. Asi problem ndeyekuti vakuda kuzviimplimenda vega vozviimplimenda vasingakonsulti vanhu vaya vaya zvinhu izvozvo zvinopedzisira zvoita sekuti panongozopedzisira paita sekunonzi pane kahuhwe karuda kuitika ipapo. Asi tiriponese kuti maideas aya kana akaimplimendwa transparently paine stakeholder involvement zvinogona kushanda. Chimwe chikuru chaizvo ndechekuti munhu anenge achinzi tongobata whatever amount yemari yawabata. Tiri kuti isu mari yevaraidi dzeyacho haisi kukwana. Mari ya 770 haisi kukwana. Mune muchimbobata mari ipi yamune muchibata pane shoma yacho isingakwaniyo.
Asi tichitarisawo urongwa huva majongwe huri kunzi vanoda havo ndo vanopinda. Imiwo sesangano muri kukurudzirwa here nhengo dzenyu kuti dzipinde?
Hatigoni kurambidza munhu nekuti takakodza nguruva hautizivi. Hatigoni kuvamira titi musapinde nekuti mune kushumba kana kuti mune ngwena. Chikuru ndechekuti tingotarisira kuti munhu wese kana pauya zanoka pamwe pacho tee tingokurudzira kuti kana zvo chidhisaida zvaunoda iwe. Asi kuunion tee tingoramba tichingodzokera mberi kuti kana chiri chinhu chevashandi tipeiwo mukana chinhu ichocho chifambe zvakanaka tikwanise kutaura tiri pamwe chete. So that hapana chinhu chinozoita sekuti mangwana tachema. Anenge achiadminista findi ndiani? Anenge achiadminista ari kupi? Kana kombatisheni ikanga yakuda kuitwa unoitwa sei? Munhu akafa zvinofamba sei? Ukaremara zvinofamba sei? Ukadzingwa basa zvino makwesheni iwayo kana asina kugadziriswa zvinonetsa ramangwana. Ndosaka tiri kuti kana hurumende iri honest chinovatadzisa kudedza masangano evaraiditi ndo yakavarejista ngaatidaidze tigare pasi votiratidza kuti inda kugadza mari iyi mari yacho toionawo ichipinda mwakaoni kwete ngotaurwa kunzi taunganidza mari 75 million iri pai mari yacho yakuhani yabvepi pepatseu yacho iri kupi zvinhu zvese izvozvo kuzvari kutaura kana hurumende yedu iri honest ngatingoite izvozvo kana zvichisapoteka zvinosapoteka kwotodadza nekuzvisapota naivedwei.
Saka imi muchazogarawo here pasi kana kusvitsa zvese zvamuri kutaura izvi kuhurumende kuti ijekese?
Hatimboregeri kuzvitaura ba. Ticharamba tichitotaura nematamba tichanyora nekuti idea yatiri kureza zvatiri kutaura panapa zvinhu zvatagara tichingotaura zuva nezuva kuti kana muchida kuita implement yeplan garai nevashandi vacho pasi. Ko tiri shumba here dzinoruma idzi dzingadzi kana kukauya zvou kana kukauya ani kana kukauya masarauri kana kukauya chabukuru munda vanhu havanozotitorera simba vanhu vanodii. Tingori vashandi vari mumatractures emy workers. Maideas edu kana vachada vanovatora kana vasingadi vanoharama. Ngatipanane mukana wokuti tiende mberi because the best ideas hawanikwe kugovernment chete. Mamwacho anotoura nevarombo nevasina chavanacho maideas iwayo anogona kutibatsira kuti zvinhu zvinakire chese.